Hende edu irikuwanza propaganda, vari kushandisa political banda paisingadiwe. Vana vakawanda vari kutodropa out nekushaiwa vanhu vanovabhadharira fees. Tsanangudzo dzavari kutipa hazvibatike. Vari kuti vane mari yakaiswa yemagrants etuition muzvikoro. Asi isu takatarisa mari dzacho tikaona kuti tikatora ma-P3 nema-S3 schools emuZimbabwe, mari yavakaisa mwana wega wega anenge achipiwa 560 bondi pagore nehurumende yekuti anzi abhadharwa fees. Inoyo mari iri less than $1.
Saka izvi zvinorevei vamasarauri?
Saka zvinoreva ndezvekuti hapana mari yamboiswa kuti pave nefree education. Tikatarisawo zvatiri kunzwa kuti vari kuti tiatora mari dzimwe dzebhimu nei nei zvakadaro. Bhimu yagara iriko ende tingazotaure zvebhimu here kana tava nefree education munhu nemunhu anenge ari covered. Tikutarisa vanhu vari vulnerable kuti havasi kuma-P3 nema-S3 chete.
Sei muchidaro?
Kumaguta kwaane urban poverty inotyisa. Vabereki vazhinji vari kutadza kuendesa vana kuchikoro. Saka tiri kuona kuti hurumende zvayo yaita mapoliticians ari kugadzirira maelections a 2023 vasina chinobatika chavari kugadzira kuti chiite kuti vana vasaramba vachidropa out.
Mai mbenge muchitiwo muri kuda kuratidzira, mungatizwa kuti zviri kufamba sei?
Mangwana musi weFriday 6 January tichange tichibatana nemacommunities kuti tinge tichiratidza kusukumwa kwedu nekushayikwa kwefree education ino inove yakasungirwa muconstitution yeZimbabwe. Saka ndo pachatanga tichiita mumacommunities tichiita masmall community protest. Asi musi wemuvhuro basa hakusi kuendeka nekuti ndiwo musi uri kuenda vamwe vedu kudare vachitongerwa mhosva yekuti vakakumbira kuti mari dzavo dziwedzerwe. Saka musi wemande hongu hatisi kuzoenda kumabasa tichikumbira zvekuti tizivisa hurumende kuti kukumbirwa kwekuwedzerwa mari kwaiitwa ne16 vari mudare namusi wa9 ndiko kukumbira vatiri kungoita mari.